manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 13, 2025 makatirira ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi maviri nevana vafa nhasi munjodzi yemugwagwa kuBait Bridge. Muzanu PF moita zinyekeneke nenyaya yeutungamiri kwava Emmerson Mnangagwa. Vatungamiri venyika dzemuAfrica voungana kuAddis Ababa, Ethiopia kumusangano wavo wepagore. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vanhu makumi maviri nevana vafa pabonderana bhazi rekwaUrban Connect nerori mumugwagwa weBait Bridge masvingo mangwanani anhasi Njodzi iyi yaitikira pedyo neLutumba Tollgate nenguva dza 8 mangwanani. Mumashoko kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa, Commissioner Paul Nyati, vati bhazi iri ranga rakatakura vanhu makumi matanhatu nevashanu uye raroverana nerori yeAuro Transport Haulage yange yakatakura vanhu vana. Bhazi range richienda kuBait Bridge. Mitumbi yavashaya yaendeswa kuchipatara cheBait Bridge District Hospital. Wandu wevakuwara hausati wanyatsozikanwa kunyangwe zvanzi vakudarika makumi matatu. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vatatenda chinoda nyanzvi munyaya dzezvenjodzi dzemugwagwa uye vaimboshandawo neTraffic Council of Zimbabwe kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga zvinopisa tsitsi zvikuru nekuti tiri kutaura zvemitumbi yavanhu makumi maviri namana vamwe vanogona kuzototakuraudzira now tavitarisa kuti chamboitika chii vanhu muno muafrica nemuno muzimbabwe vanobherera migwagwa kuita chiramu nemugwagwa choona zulu kuti since 1980 taura dzatingofana nazvo ndidzodzo retina cheni bhazi disaster Mashinga ita college bus disaster, pro-liner bus disaster. Nima disaster ee kanashika I don't know. Saka tazidze ya fana katiru kutibu. Saka ndiri kuti, road safety tunenda munhu wese ihoche kucha ama dzangu. Nyaku yambira vatyairi ne bus crew. Yatina tiyo ngirikini inciting also. Vanotyaira vanogona kunge vaitoonererwa. Kuita wara nekunakira unongozivawo izvi zvakazouya mazuva ano izvi. Motorized equipment. Pane kamwe kamazunguzungu kanobata muchitangiri ukanganisa kudzaa zvokufamba navanhu zvakanaka kwozouyawo kuti ivo vatyairi vacho vane munhu wano akavaemploya munhu anenge achinzi operator anofanira kuva responsible inganzi pachirungu vicarious responsibility
izvi zvinorevei vachinoda
kuti atye kuti dhraivha wake akauraya vanhu vakadaro naiyewo anofanira kusungwa nekuda kwekuti ndiye wakaunza dhiraivha iyeye hapana kutaurwa dhiraivha wangu aine difensi zingire wangu aine ring test here hakuna unozomunyaa kutsvaka izvozvo nekuti misozi dijita neropa ndo zvinenge zvoyerera zvinofanira kutsvagiwa mumwe nomwe aite brought to account thou shall not kill thou shall not use the road as a bomb as a bullet to kill others It is the sanctity of human life that is very important nokuti the tragedy with the death It's not that things are broken, but the broken things cannot be redirected.
Kova noti womugwagwa haina kumira zvakanaka inenge ine makomba uye isina kunyatsofarawo zvakanaka.
Pane imwe yakazvinzwawo zvakanaka hama dzangu kutendawo kutendawo zvee zvaonekwa pakanaka mugwagwa ndopari kusiyiwa ndopaunozoona kuti hakuna kwatiri kuenda asi vanhu vakaenda kuna naBotswana South Africa vachititsvaira vanodzitama semutsvairo uri seri kuemba nekuti mitemo iriko inenge ichiita kuti munhu abude mhoni kubudisa mari yacho chino muno muzimba kumitemo wo ino kwa na urumu na kaita negligence hafada kupuwa option of a fine but custodial sentence
vatetenda chinoda inyanzi mnya zezonjozi zemugwagwa uye vaimboshanda ne Traffic Safety Council of Zimbabwe iko zvino vaikushanda vakazvimirira vanga vachitaura vari parunare muHarare. Bato rezanu PF rinoti pane vanhu vari mubato iri nevamwe vakabuda uyewo vari mumapato anopikisa munyaya dzezvematongerwo enyika vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika pamwe nemubato iri kuburikidza nekupesvedzera kupatsanuka kwezanu PF. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo rezanu PF, mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vati kune vanhu vakaita savatendai biti navasevhia kasukuwere vari kuda kudyara pfungwa yeumbimbi ndoga muvachena vakatorerwa minda panguva yehondo yeminda asi vakazovimbiswa kuripwa nehurumende pasi pechibvumirano cheglobal political agreement.
Muri kutaurirana napresident panenyaya yeglobal compensation agreement, mutaurana semazimbabwe usatsenzeswe nana biti nana kasukuwere vane hondo dzavo dzekudai amerika yaramba yakatsvina kuzimbabwe.
VaMutsvangwa, vapuma, vabiti navakasukuwere vachiti vari kutsvaga rutsigiro rwehurumende yeAmerica iyo vati yafuratira vaviri ava kubudikidza nekuudza varimi vachena ava kuti vapandukire hurumende yeZimbabwe nekuda kwemabatirwo avakaitwa pahondo yeminda. Kunyange tatadza kubata vasevhia kasukuwere avo vari kugara kunyika yeSouth Africa kubva muna 2017 vatendai biti vaudza Studio 7 kuti havana nguva yekupindura vaMutsvangwa vanongotaura zvisina maturo.
VaMutsvangwa vanga vakadhakwa ndokunga vakatoputa nyawo pechaiwo zvekuti ndingape legitimacy kune zvinhu zvataurwa nemunhu ari kutopenga zvake akadhakwa nembanje.
VaMutsvangwa vaudzawo vatori venhau kuti mashoko ari kutaurwa nemurwi werusununguko vaBlessed Runesugeza ekutsoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nebato rezanu PF ari kubva kumhandu dzezanu PF dzinosanganisira nhengo dzinoremekedzwa dzebato iri asi dzavasina kudoma nemazita. Zvichakadaro, vechidiki vemubato iri vaitawo musangano wavo wekutanga kwegore apo vatsinhirawo shoko rekuti mhesva mikono dziri mubato ravo dzinofanira kumira kuda kupatsanura bato iri. Munyori mukuru vechidiki muzanu PF vatino machakaire vati,
let me emphasize on the need for us all to exercise extreme discipline.
Ndinokurudzira vechidiki vemubato redu kuti vasiyane netsika yekuda kukonzeresa kupokana mumusangano. Variko vari kuita nekutaura zvinhu zvinopesanisa vanhu. Izvi zvinopokana nezvatinomiririra sevechidiki vanochengetedza bato. Ndapota ngatifambei negwara remusangano.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti kukandirana makobvu nematete kuri kuitika mubato rezanu PF kunoratidza kuti bato iri raita zinyekenyeke.
Nyaya yatinoona kuti iri kubudisa pachena maissues efactionalism mubato rezanu PF, bato riri kutonga. Kana takatarisa nyaya dzavageza, chinhu chikuru chavari kuramba ndechekuti hatisi kufanirwa senyika kuextenda temu yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Vana veruzhinji yeZimbabwe vari kuti kana takatarisa zvematongerwo enyika zvinhu hazvisi kufamba, saka hapana justification yekuti mutungamiri wenyika vaMnangagwa vange vachiextenda temu limit yavo.
Asi vanotungamira sangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanozviramba kuti zvinhu muzanu PF zvaita manyama amire nerongo uye vakurudzira South Africa kuti ienderere mberi nehondo yeminda.
Chikamu chiri kuitika muSouth Africa chidzidzo chavakawana kubva kuZimbabwe. Nyaya yekutorwa kwevhu kuvapambe pfumi, South Africa zvaya kudai inofanira kushinga. Varungu havambofi vakaita mwoyo munyoro nenyaya yekuti vatema vakutora ivhu ravo. Saka pane chidzidzo chikuru chavangawana kubva murwendo rwakafambwa neZimbabwe.
Mushure mekubvunzwa pamusoro pematanho achatorwa nebato ravo maererano nemashoko avageza, vaMutsvangwa vaudza vatori venhau kuti nyaya iyi ichiri kuferefetwa pari zvino. Asi mapurisa akazivisa kuti ari kutsvaga vageza avo vave kupomerwa mhosva dzakawanda kusanganisira kuzvidza mutungamiri wenyika nekuda kukonzera kusagadzikana. Vageza nevamwe varwi vehondo yerusununguko vari kushora zviri kuitwa nebato ravo zvekuvandudza bumbiro remitemo kuti vamunangagwa varambe vachitungamira nyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka munyika vakananga kuAddis Ababa, Ethiopia, kumusangano wepagore weAfrican Union wechimakumi matatu nesere, kana kuti 38th Ordinary Session. Dingindira regore rino rakanangana nekuti nyika dzemuAfrica dzipiwe muripo nekuda kupambwa kwadzakamboitwa nenyika dzekumawirira, kana kuti Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. Kumusangano uyu kuchazeiwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzehondo kuDRC neSudan. Muguzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza.
Mutsangano uyu uri kuunganidza vakuru vemuAfrica kuti vataure nyaya dzakawanda dzinobatanidza tunhu reAfrica, kusanganisirawo nyaya dzekutambira vatungamiri vatsva vachangosaru kunyika dzakasiyana siyana, ingava Liberia, ingava Botswana nedzimwe dzakadaro daro. Asi pane nyaya dziri kutaurwa ikoko dzinosanganisira nyaya dzezvikwereti izvo zvino Afrika, nyika dzemuAfrica inokwereta dzimwe nyika nemasangano akaita sana World Bank nemamasangano akaita sana IMF.
Ndanga ndichiverenga dingindira ravari kufamba naro pamusangano uyu, izvinotidzidzisa kuti kudii izvi?
Dingindira rinoratidza kuti vatungamiri vemuAfrica vane muono kuti Africa haisi kunyatsobatwa zvakanaka nekuda kwekuti pane nhoroondo iri kumashure isiri kutariswa uye isina kunyatsogadziswa zvakanaka zvekuti Africa inowanawo yatingati justice pachirungu. Nekuda kwekuti kumashure uko vazingati nenyaya dzekuti Africa yakadzvanyirirwa nenyaya dzingava dzekupambwa inonzi pachirungu colonialism mune dzimwe nyika inenge iri apartheid pachangwa kudzvanyirirwa uye upfumi huchitorwa huchiendeswa kunyika dzekumadokero. Pane nyaya yekuti zvizvaro zvemuAfrica zvaitorwa kuti zvinotanda kuminda nekunana America nedzimwe nyika dzekumadokero. Pane nyayawo yekuti pane upfumi hweAfrica huri kubuda muAfrica zvisina tsarukano.
Nematongerwo ari kuitwa nyika dzemuAfrica kuseri kwemisangano wakaita seiwoyoyu, kune chinozobuda here?
Handifungi kuti pane chinobuda nekuti nyaya dziri kuda kumutswa nhasi dzasininga hadzisi nyaya dzanhasi kana dzanesu, inyaya dzakare kare. Mubvunzo ndewokuti vatungamira vakambenge vari mubvunzo mumwe ndewokuti ivo vatungamira avo muAfrica umu vari kumbotonga sei, nekuti pane zvimwe zvinogona kuitwa nevatungamiri vedu zvekuda kuhwanda nemumwe vachinzvenga nyaya dzavo dzekuvatonga zvakanaka.
Nyaya dzekurwisana dziri kuitika kunana DRC uku dzingakurukurwe here kumusangano uyu?
Dzinofanira kuti dzikurukurwe nekuti inyaya dzimwe dzenyaya dziri kudzosera Africa kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza, vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa, naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri zvechino ichidziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi Updates motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva renhepfenyuro kana kuti World Radio Day. Mhemberero dzanhasi dzaitirwa kuHwange. Muna 2011, bazi re United Nations, re UNESCO, raka abuda nechisungo cheguti zuwa iricherechezwe muswa 13 kukazi gorere garega. Izo zvakatambirwa nenyika dzirimu gungano re United Nations General Assembly muna 2012. Mukuzeya nezvekukosha kwezuva ranhasi, tabata mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo.
Zvatinotikoshera isu zvizvarwa zvemuAfrica ndezvekuti pane zvimwe zvose zvatoshandisana zvokutaura, madzangara dzimo kana kuti redhiyo, ndochinova chipo chatakapiwa kutonyanya kushandisa zvikurusa, kudarika mapepanhau, kudarika madandemutande. Saka naizvozvo redhiyo midzi yakadzika pasi inoita tirambe takagadzikana nekuziva kuti mamiriro yacho munharaunda dzedu akamira sei, chii chiri kuitika, toshanda sei, totandadzwa sei, tokurukura sei, todzidza sei.
Ko vamwe vanoti zvinhu zvinenge zvakuchinja nekuda kweumhizha neumhetura, nekudaro redhiyo inenge isina kunyanyokosha muupenyu hwevanhu.
Isu vanobva muAfrica toziva kuti madandemutande nezvimwe zvose zvanoya nekutekechera kwemadandemutande anovayiwa vana indaneti, ndechekuti muAfrica munomu nenyaya dzekuti hamuna zvinomisikidza kutekechera kwemadandemutande iwawo, naizvozvo unoona kuti tinenge nechikamu chinosvika makumi mana nemana, 44% ndo yoga inokwanisa kunge iri pamadandemutande, nekuti vamwe vose havana kana kuti vanosvika sei mumadandemutande. Saka naizvozvo tinongotaura kuti nepenyuro ndo chiga chedu chatakabatirira pakukurukura nekufambisa kwemashoko. Hatinazve nemukana wakakura saiwo.
Muri kufarawo here neuwandu hwevanhu vakapiwa maresinesi imo muZimbabwe? Mutiri kunzwa hurumende iri kuti aiwa yakaedza nepainogona.
Takabva kare tichikurudzira hurumende kuti ngaisamirire ipapo, ngairambe ichienda pazvidanho zvepamberi. Zvatinodaro ndezvekuti mutemo unova unonge uchizoona nezvekufambiswa kwemashoko aya mukutepenyura, webroadcasting services act uri kuongororwa kuti unge uchichinjwa. Zvatinokurudzira ndezvekuti unge uchizobuda uchitaridza kuti toda kuti tibetsere nepenyuro dzinge dzichinge dzine utano, utano hwekuramba dzichisimudzira basa rekuti dzinge dzine bhizinesi kurutivi, yatinotiyo media viability. Saka chatokurudzira ndechekuti ngadzipiwe maresinesi, kasezve hurumende ngaichishandisa homwe dzainadzo dzemedia development fund, dzeuniversal services fund, kunge ichipinda mupenyuro dzichidzikamisa nekudzitsigira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe, Dr. Tabani Moyo, vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vanoti pane vanhu vari kutaura mashoko enhema panyaya yemutemo mutsva wekutora minda isiri kushandiswa, zvapa kuti nyika yavo ive makara asionane neAmerica. Mutemo uyu unonzi Expropriation Act. VaRamaphosa vati mutemo uyu unokurudzira nhaurirano kwete kubvuta minda, asi nekuda kwemutemo uyu gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMarco Rubio vakabva vati havasi kuzoenda kuSouth Africa kuri kuitirwa musangano wenyika dzakabudirira weG20 muna Mbudzi. Kukandirana makobvu nematete muZanu PF kuri kuenderera mberi pakati pevari kuda kuti bumbero remutemo rivandudzwe kuti pasaitwe sarudzo muna 2028, asi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire kusvika muna 2030. Vari kutsika madziro kuti bumbiro rivandudzwe vanosanganisira murwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza vave kuda kusungwa nemapurisa, vachinzi vari kuzvidza mutungamiri wenyika uye kuda kukurudzira kuti munyika muite mhirizhonga. Vamwe vane pfungwa dzakafanana nedzavo vari kuti vari kutyisidzirwa zvopa kuti vagare vakahwanda, asi vari kutsigira vaMnangagwa vanoti vari kuramba kuvandudza temo varasika gwara remusangano. Muguzea nezvenya ii jonga kandemiri we Studio 7 abata nengo ye Zanu PF Dr. Masimba Mavaza neva imbova nengo yewe chidiki mu Zanu PF zvakare va Godfrey Tsenengamu. Jonga atanga nekubvunza vatsenengamu kuti vanoti kudi nezviri kuitika izvi.
Ichokwadi ndiyo zviri kuitika mune muZimbabwe kuti vanhu vatiri kutenderana nehurongwa hwa2030 vari kushungurudzwa. Vose zvaonokwadanana neZimbabwe vageza pamazuva maviri matatu adarika vanga vari kubuditswa nepepanhau rehurumende reHerald vachinzi vane mhosva dzakasiyana siyana. Asi tazongotanga kuzvinzwa pedzi nekuti vageza vabuda vachiramba hurongwa hwa2030 uye vachikurudzira mutungamiriri aripo kuti dai ari mumwe akanda mapedza ekusiya basa. Saka zvichitaridza kuti nyaya dzavanotsvagirwa dzingange dzaizongozivikanwa chete here nekuti vari kupikisana neurongwa huri kunzi hunofanira kunge huchiitwa hwa2030. Takanzwa vana Comrade Masemberembwa chairman veHarare, vana Comrade Garwe machairman ekumashona East nemamwe maprovinsi vachibuda pachena kuti vatange vachidzinga nhengo dzezanu PF dzichange dzichiramba nhau ya2030. Chinoshamisa ndechekuti vakanga vari kutaura kuti shoko iri uye chisungo ichi chakabva kuvanhu. Nekusaka zvakare makaona vaGarwe vakataura pamusangano wenocal government yeuuni wayo hurumende vachitaura mashoko ekuti nyomba nekuti shoropodza ini navagomo kunenge tisina zvatakanga taita. So zviri kutaridza kuti vakuru vehurumende nevakuru vemusangano vari mupanic mode.
Dr. Mavaza, tinzwewo maonero enyu.
Sekutanga ndechekuti kutsidzirana kwanga kurimo hakungarambi nekuti kuri pachena. Asi chatoda chitaura chakatarisana ndechekuti chekutanga chirongwa cha2030 hachisati chava chirongwa chebato, chirongwa chechimwe chikamu chiri mubato rezanu PF. Chiri kuti ngatiendei kuna 2030 vamananga vachingotonga. Kune vamwe vari mukati muzanupa vakati aiwa hazviite, ngatirambe takabata bumbiro remutemo. Saka kune vari kuda kuchitende ku2030 vane masimba akati wandei kupfuura vari kuramba. Saka pane kutyisidzirana kurimo. Ndozvakagara chitaura kuti aiwa bato rezanu harifanirwe kuita bato rinotyisidzirana. Asi kuchienda panyaya yavageza, sekutanga ndechekuti mhosva haiori pamutemo. Ukapara mhosva yako nhasi unogona kunge usingatsvagwi, asi musi unobuda zita rako pachena ndapaona munhu iyeyu ane dzimwe nyaya dzandakachengeta. Saka nyaya dzake dzaari kutsvagirwa dzecriminal hadzinei nenyaya yake yaari kutaura yekuti mutungamiri wenyika asiye basa.
Vatsenenga, munoti nemashoko ataurwa naDr. Mavaza?
Chandafarira ndechekuti Dr. Mavaza avabvuma pachena kuti kutyisidzirana uye kushandiswa kwechisimba nevane masimba vachitsikirira vari pasi vasina masimba zviri kuitika munyika uye zviri kuitika mupato. Ndinoda kuti nditende naizvozvo. Ndinoda kuti zvakare nditende kuti vabudisa pachena kuti nekuda kwekuti vageza vabuda pachena vaakutaura zvavaa kutaura. Ndokusaka vaakunzi murume ari kutaura uyu ane nyaya dzake kuno, murume ari kutaura ane nyaya dzake kuno. Asi aka mukoma akaisa kutanga tichizviona muzanu PF kuti kana vanhu vakaita fall out vanotanga kutitsvagira nyaya nekuti kunangwe nemutungamiriri wenyika varipo. 2017 kwakanga kwobuda madhokumenti achinzi vane mhosva dzavakapara hatizivi hedu kuti dzavazofamba sei pakudzoka kwavakaita. So itsika yezanu PF.
Dr. Mavaza, mataura imi kuti mhosva hairovi. Vatsenenga, mava kutaura kuti paita munhu mhosva ngaabatirwe ipapo. Vamwe vanoti imbwa inoroverwa pachinyiro.
Chekutanga ndechekuti vatsenenga mahavasi kunzwisisa chinhu chimwe chete. Vageza havasi kunzi vakapara mhosva nezanu PF, vari kunzi vakapara mhosva nemapurisa. Mapurisa haana kutumwa nezanu PF, mapurisa haasi chikwata chezanu PF.
Ndinoda
kuti vageza vakatanga pamusangano wezanu PF kumashona West yakaitirwa kudhaundi ikataurwa napolitical member anoziva zvakare minista wejustice raziyambi ziyambi vachitaura kuti geza ane mhosva dzake dzakati pamusangano wezanu PF uchitanga kuvezerwa nyaya. Sezvandaitika kwandiri makazviona dhoko kuti ndiri pamusangano wangu nevatatu venhau makangoerekana matuma chikomana chepaepoi kuzobvunza mbudzi chandisingazivi nechinanga chokuda kungouya kunongodzivisa. Asi
ndandi kuti muchidimbu vatengena mune kodzero yekumhanara kumapurisa kuti kune munhu akaenda rapita programu yenyu number 1. Number 2, ini ndotove bamunini comrade kana mune chikwereti chembudzi endai munochibhadhara. Asi nyaya yandiri kutaura pano ndeyekuti zanu PF haina nguva yekutumira vanhu kunodisrupta misangano yevamwe.
Vatsinigamo
chekutanga mukoma ndoda kungopinza mavaza kuti Dr. Mavaza kuti handina chikwere chembudzi mukomana uyu handimuziva handina kumbobva ndakashanda naye.
Dr Mavhazi, tipete chirongwa, hatisati tanzwa vachiuenga kuti vari kudo here kunge vachipinda panyanga uye vamunangagwa vakabuda kare pachena vachitaura kuti 2028 vari kunozorora. Zvii zvamungataura?
Vanhu vari kungoda vachiuenga kuti vagotonga, nekuti vachiuenga pabumbiro remutemo yezanupf ndiyo vanokwanisa kutora chigaro kana vamunangagwa vachinge vabva, saivo vari vhaisi vekutanga vachiterwa navamuhadzi.
Avo vanga vari nhengo yezanupf Dr Masimba Mavhazi vari parunare kuBritain. Manzwawo zvakare kubva kune vaimbo vanhengo yechidiki mubato iri vaGodfrey Tsenengamu vari parunare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vachange vachiita nhaurirano nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin nezvekupedza hondo pakati peRussia neUkraine. VaTrump vanoti vane chivimbo chekuti hondo iyi ichapera nekukurumidza. Mugoziya nezvenyaya iyi Marvelous Mutikanga Nyauye weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reNational Democracy Group uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vatafadzwa munjanja.
Izvi tinozviona sezvinhu zvihombe saizvo titarisa kutonga kwaTrump. Kana muchitondera vaTrump pavaicampaigna vakataura kuti hondo yekuUkraine neRussia ndinoipedza manje manje. Saka tinoona kuti zviri kuenderana nechitidzo chavakanga vaita iyo nguva yavaicampaigna. Asi tinoona kuti bato remaDemocrats, even maAmericans, even iwo watapiwe nhau vari kunetseka chaizvo, nekuti vari kuti vaTrump vanenge vapa Russia mikana yakanyanyisisa uye vakasiya Ukraine iri pachena.
Asi tinoona kuti vaTrump mukutaura kwavanga vari kuita nevatori venhau vari kutaura ivo kuti vaPutin vanoda zverunyararo, uyezve vari kuti ivo vane tarisiro yekuti pachave nerunyararo uyezve nekumiswa kwehondo pakati peRussia neUkraine munguva inotevera, asi vachiti zvichaitika nechimbi chimbi.
Mashoko avaPutin anoenderana nenguva yaita hondo. Kana muchitarisisa nyaya yehondo iyi yane makore akati iriko, tinotarisa upfumi hweRussia hwakaita kudevera nenyaya iyi. Kune mauto akafa, even zvombo zvavo. Russia yanga iri panguva yakaoma, yanga yatasamuswa nenyaya yehondo iyi. Saka zvishuwa vari kuda kuti ipere. Tichionawo ivo vaTrump vakataurawo vakati ivo havasi kuda kuramba vachiona vana vadiki kana kuti mauto vachiramba vachiurayiwa, saka hondo ingaiperi. I think nenguva munongoona kuti vanhu vanoguma vasvika pakuti ngatitaurirane, nekuti madivi ese anenge aparara, vanhu vafa, upfumi hwenyika yavadzika. Asi chiri kunyanya kunetsa ndechekuti vaPutin vari kuti hondo ngaichipere zvayo, asi nzvimbo yavakatorera Ukraine vacharamba vakaibata kuti nzvi.
Tingaone idzo nyika dzeRussia neUkraine dzichizowanikwa dzichitaurana here munguva inotevera iyo?
Zvinogona kuitika.
Munyori mukuru musangano reNational Democratic Working Group vatafadzwa mujanja vachitaura naMavhelasi Mhlanganyawo weStudio 7 vari kuOklahoma muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yenjodzi dzemumugwagwa mushure mekunge vanhu 20 nevana vafa kuBate Bridge nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu 24 vafa nhasi munjodzi yemumugwagwa kuBate Bridge. MuZANUPF moita zinyekenyeke nenyaya yeutungamiri hwavaEmerson Mnangagwa. Vatungamiri venyika dzemuAfrica voungana kuAddis Ababa, Ethiopia kumusangano wavo wepagore. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Anokwanika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi naTaboka Ncube munhau dzeIsindebele.